Ini dini jonga kande miri nchiti ene msore na uza nasi chipiri kuvumbi 26, 2016. Mutunga miri webatore MDCT vamo genchangirai vano ita urukure ne miri wa Amerika muZimbabwe. Varairidzi vano tadza kuwana mari dzao dzose kumabanga nepamusana pekushomeka kwemari mumabanga ya munyika. Dare repamusoro rinosendeka parutivi mutongo waro panyaya yekumbomiswa basa kwameya weHarare vaBernard Manyenyeni. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM tichanzwa zvinofungwa nevabereki pamwe nevana vechikoro pamusoro pemhiko yeNational Pledge iri kunzi nehurumende iitwe nevana vechikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.